and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09.05 and 20.05 UTC right after the international news.
Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Chitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wechishanu, chikunguru 17, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubata chirwere cheCOVID-19 vasina nhoroondo yekubuda munyika.
Vasvika kumba kwangu nenguva dza1 AM, vakasvika vakapaza mikova yose vachipinda mumba, vakapamba dzimai vangu sezvo vanga vandishaya, vachivashungurudza vachida kuziva kuti ini ndainge ndaendepi. Vazovatora vakafamba navo kwechinhanho chingakwane makiromita imwe chete.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti vanhu vanga vakapakatira pfuti vapinda mumba mavo zvechisimba nhasi mamba kwedza. Vagari vekuchitungwiza voyaura nekushaya mvura muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vagara vari munyika vari kuwanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano chinhu chinofanirwa kuvhundutsa hurumende pamwe neveruzhinji kuti patorwe matanho nekukasika. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano akabuda nezuro ekuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakwira kusvika pachiuru nemazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 1,362. Bazi iri rinoti uwandu uhwu hwakakwira zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 273 vaine chirwere ichi, mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 260 vari vanhu vagara vari munyika, gumi nevatatu vari vanhu vakadzoka munyika kubva kunze. Uwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pamakumi maviri nevatatu kana kuti 23 uye vapora vave mazana mana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 425. Vanhu vaongororwa kana vaine chirwere ichi kusvika pane zuro vanosvika mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe. Uye dunhu rinonzi rine vanhu vakawandisa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi idunhu reBulawayo, iri rine vanhu vanosvika mazana mana negumi nevapfumbamwe kana kuti 419, richiteverwa nedunhu reHarare iro rine vanhu mazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 386. Pave nekutyirwa kuti sezvo guta reBulawayo riine vanhu vakawanda vari kubatwa vaine chirwere ichi, rinogona kunge risina kugadzirira zvakakwana kuchengeta vanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19. Asi zvipatara zviviri zvakagadzurudzwa kuti zvitambire varwere veCOVID-19 zvinoti Thorngrove neEkusileni zvinonzi zvatanga kutambira varwere ava. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kutevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu nezviuru mazana masere kana kuti 13.8 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, vafa vachidarika mazana mashanu nemakumi manomwe ezviuru kana kuti 590,000. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vadarika zviuru zana nemakumi matatu nezvisere kana kuti 138,000. South Africa, iyo inove ine vanhu vakawandisa muAfrica vane COVID-19 uye iri muwakidzani weZimbabwe yave nevanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvina kana kuti 324,000 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa muSouth Africa vasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,669. Dr. Gilson Mandigo, ava vanoshanda vari muHarare, vanoti hurumende inofanirwa kusimbisa mutemo wekusafamba-famba uye veruzhinji vanofanirwa kupfeka zvekuvhara miromo, kugeza maoko pamwe nekuremekedza nyaya yekusiya nhanho kana mikaha pakati pavo kuitira kuti chirwere ichi chinge chichidzivirirwa munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vakawanda vatiri kuona vari kubatwa nechirwere ichi ndeve muno vari kutapurirana tiri muno muZimbabwe. Izvi zvinoratidza kuti chirwere chatekeshera muno munyika. Izvi zvinokonzerwa nekuti pakaiswa matanho ekuita lockdown pane nguva paya paakazombonzi sunungurwei. Izvi zvoreva kuti vanhu vakufamba, vanhu vachisangana. Vamwewo tiri kuona kuti pakufamba apa unoona umwe asina kupfeka mask, vamwewo havasi kumendena social distancing, vamwewo vari kutomhoresana chaiko nemaoko. Saka izvi zvose izvi zvinokonzeresa kuti chirwere chipararire muno muZimbabwe. Endewo tinofanira kuziva kuti paya painzi vanhu vari kuenda kunzvimbo dzemaquarantine havasi vose vaipfuura nepamabhodha. Tinoziva vamwe vainzi vaitiza, vamwe vaita zvekujamba bhodha. Havawo vanhu vanogona kunge vakaunza chirwere muno muZimbabwe.
Matanho apa angatorwa nehurumende kugadziridza dambudziko iri, tichiona kuti chirwere chaakuwanda muvanhu sezvamataura.
Zvakanaka kuti hurumende ivandudze matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti sematauriro amaita, dzimwe nzvimbo dzine makeisizi akawanda kudarika dzimwe. Nokudaro zvakanaka kuti kusave nekunyanya kufamba kubva kune nzvimbo dzine makeisizi akawanda vanhu vachienda kune nzvimbo dzine makeisizi mashoma. Izvi zvinobatsira kuti chirwere chisapararire zvakanyanya muno muZimbabwe. Asiwo tinoda kuti hurumende izviite neungwaru tichitarisanawo nenyaya yekuti vanhu vakawanda havasi kushanda. Nokudaro tinotyira kuti vanhu vakasakwanisa kutsvaga pouviri vanogona kuzopedzisira votofa nezvimwe zvirwere zvinosanganisira kushaya chokudya pane COVID-19 yacho.
Kuve ruzhinji zvii zvamunga vakurudzirawo, tichiona kuti hurumende ingatora matanho amuri kutaura iwayo, asi kana vanhu vasiri kuteedzera zvine zvitaurwa nehurumende panoita dambudziko. Zvii zvavangaitawo veruzhinji?
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda mudzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana-siyana vapfeke mamask nguva dzose. Imwe chandiri kuona chinoitisa kuti vanhu vasapfeke mamask uye vashaye mamask ndechekuti ari kudhurawo mumafamasi. Nokudaro ndinokurudzira vanhu kuti vaite mamask aya ekuti unogona kuwacha kana uchinge waishandisa. Izvi zvinobatsira kuti munhu asazonyanyodhurirwe nekutenga mask zuva nezuva roga roga. Ndinofunga kuti iyi dzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo zvinogona kubatsira.
Avanga vari Dr. Gilson Mandigo vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinotiwo hadzikurudzire kuti vanhu vazoziikanwa kuti vanga vaine chirwere cheCOVID-19 mushure mekunge vafa, vachiti izvi zvinodziviririka chete kana hurumende ikaongorora vanhu vakawanda kusanganisira vese vanenge varwara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magwaro anobudiswa nebazi rezveutano nezvechirwere cheCOVID-19 anoratidza kuti kune vanhu vanozivikanwa kuti vanga vaine utachiona hwechirwere ichi vashaya. Vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yomubatanidzwa vaHenry Madzorera vati kushayika kwevanhu vasati vazivikanwa chimiro chavo zvinoisa vashandi vezveutano panjodzi.
Kana vachinyanya kushayika tisati taziva isu kuti vane chirwere checoronavirus, izvi zvinoreva kuti zvemanesi edu akawanda nemadhokota vachapedzisira vasisiri pabasa, vava muquarantine, tichapedzisira tisina vasevenzi vanosevenza muzvipatara imomo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 kuti sesangano vanogaro kurudzira hurumende kuti ise zvikwanisiro zvinoita kuti vezveutano vaongorore munhu wese zvake anotsvaga rubatsiro munyaya yezveutano zvisinei nekuti anoratidza kuti ane chirwere cheCOVID-19 kana kwete. Vadongo vanoti sevashandi vezveutano vanoshungurudzwawo nevanhu vanozobatwa chirwere vashaya.
Vamwe vari kufira muchipatara vasina kumbobvira vatestwa, vogozoonekwa papostmortem kuti vari positive to COVID. Vamwe ndo vari kufira mudzimba vasina futi kubvira vambotestwa. Vanhu vari kufira mudzimba ivavo vanonga vakatombo approacha health facility asi havana kunga vakwanisa kuofiwa COVID-19 testing pavakasvika kuchipatara. So isu takabvira kudhara tichiona kuti dambudziko iri rinogona kuzotinetsa pamberi. Ndipo paya pataiti kuhurumende munhu wese avhizitira afunga kusimuka pamba pake chienda kuchipatara paanongosvika ikoko anofanira kutestwa.
Vadongo vanoti nekuda kwekusavapo kwezvinoshandiswa kuti vana mukoti vazvidzivirire zviri kuisa nhengo dzavo dzakawanda panjodzi. Vati sangano ravo riri kushushikana kuti vakoti vari kubatwa neutachiona vari pabasa vari kuwanda.
Vatanga varwere ava vechiya kuchipatara vechionekwa vechirapwa vechibatsirwa pasina ari kuziva result, pasina ari kuziva kuti vakamira sei. Endi ndo zvaitika kuti tisvike patiri nhasi kuti pari zvinezvi tine mahealth workers kunyanya vana mukoti vakawanda vabatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichisanganisira kuti vari kushanda vasina zvikwanisiro, vasina zvinovadzivirira kubva mukutapurirwa chirwere ichi.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kuongorora vanhu vakawanda kuti vane chirwere here kana kuti kwete ndonzira chete yekuti hurumende idzivirire kufa kwevanhu vakawanda pamwe nekupararira kweutachiona uhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vanenge vaongororwa vachiri vapenyu asi vozofa vasati vaziva zvinenge zvabuda muongororo. VaMangwiro vati izvi zvinoitika sezvo nyika isina mishina inobudisa ongororo iyi chiripocho.
Matesti munhu anotestwa mablood oendeswa sei kana kuHarare Hospital or wherever kunoitwa maprocessi omba afa munhu iyeye maresults achiri kutotestwa uko. Hazvirei kuti haana kutestwa, inongori nyaya yekuti vati ropa rake ratorwa pamwe nerevamwe vachaponawo vane maresults asipo ivai. Hatina mainstanda yekuti munhu anongobayiwa achionekwa ipapo result.
Vachibvunzwa kuti zvazviise here utano hwevashandi veutano panjodzi, vaMangwiro vati vashandi ava vari kutora varwere vese vanouya kuzvipatara sevanhu vane COVID-19 kusvika zvinenge zvabuda muongororo zvazivikanwa nekudaro vanenge vakapfeka zvekudzivirira.
Munhu anopinda muchipatara to aonekwa maresults anenge achinzi munhu ari positive. Saka masista nemachiremba vanenge vakazvidzivirira, vane tsoma chiremba nenhingi vanoende vakagadzirira zvinhu zvavo, hatingoti munhu enda wakadaro.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vashandi vanenge vakapfeka zvekudzivirira, vashandi vezveutano vanoti zvazvisi kuitika sezvo zvikwanisiro zvinodiwa izvi zviri zvishoma zvakanyanya kuzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Vanhu vanga vakapakatira futi vanonzi vapinda zvechisimba pamba pemutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure nhasi mambakwedza vachiti vari kutsvaga vamasaraure vacho avanga vasiri pamba pavo. Mutoro wedu Nautomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamasara urevaudza Studio 7 kuti vanhu vanga vachifamba nemotokari mbiri vakapakatira pfuti vasvika pamba pavo kumusha Waterfalls kuma1 kunze koedza vakapwanya mikova yose pamba pavo vachivatsvaga asi vanga vasipo pamba apa. Vamasara ure vati vanhu ava vambonyekedza mudzimai wavo vakazomusiya chinhambwe chinodarika kiromita imwe chete kubva pamba pavo. Vamasara ure vanoti imwe hama yavo inogara kukuwadzana yakashukurudzwa zvakare svondo rapera nevavari kufungidzira kuti vasori vaida kuziva kuti iwo vamasara ure vaivepi.
Vasvika kumba kwangu nenguva dza1 AM vakasvika vakapaza mikova yose vachipinda mumba vakapamba dzimai vangu sezvo vanga vandishaya vachivashungurudza vachida kuziva kuti ini ndainge ndaendepi. Vazovatora vakafamba navo kwechinhano chingakwane makiromita imwe chete papa ine mota mbiri imwe yanga iri Fortuna yesilva neimwe Twin Cap yesilva. Mota idzi dzese dzakapindura manumber plates. Kutaura kwatiri kuita izvozvi mhuri yangu iri kushungurudzika zvakanyanya and pamba pangu posa pachisiri sekiwa nekuti vaparasiya vaparadza-paradza mikova yose ingadzirire kuti kana mbavha zvadzo dzisapinde. Zvikaake chipiri zvaitika pasati pokwana vhiki mushure mekunge vamboita zvimwe chete zvokukwadzana pavakapamba zvese kuri vangu vachivabvunza kuti ndanga ndiripi.
Vamasaraure avo vakambopambwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiyiwa varohwa zvakaipisisa vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarayiridzi avo vanoti vari kuda kubhadharwa nemari yekunze sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere izvo zvavaikonzera kuti nhengo dzesangano ravo dzidye nhoko dzezvironda.
Nyaya yedu yekuti toda muhoro inotenga haisi mhosva ingaite kuti vatitsvage nezvombo sekunge tiri materorist. Tiri macitizens ane kodzero dzavo dzekuisa zvinyunyuto zvavo and tinotarisira kuti hurumende inofanira kupindura zvate chidemba nazvo kwavari kwete kuuyisa zvombo zvekuda kutiuraya nekuti tataurei.
Kupindirwa kwaitwa vamasara ure pamba pavo nevanhu vanga vakapakatira zvombo kwashorwa nemutungamiriri wesangano reta jamuka vapromisi mukwananzi.
Vazvite vanofanira kuti vabatwe vaendeswe kujeri ende tinotaura tichiramba tichitaura kuti president Munangagwa vane chitsvambe semukuru wenyika chavanopiwa nebumbiro remutemo kuti vadzivirire uye vamake sure kuti security nesafety yemacitizens kunyange vanovapikisa iri guaranteed. Izvi hatisi kuzviona muzimbabwe saka vamunangagwa vanoramba vari responsible nekufa nekuvhundutsirwa zvese zvinoitwa kuvana vezimbabwe ivo varipo vachizviti ndivo mutungamiri wenyika.
Zvaitika pamba pavamasaraure zvokushanyirwa nevanhu vakapakatira zvombo ndizvo zvimwe chetezvo zvinonzi nevaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki muzanu PF vagodfrey tsenengamo zvakaitika kumhuri yavo iyo yavanoti yakashungurudzwa usiku ivo vasipo kumba kwavo kubhindura svondo rapera. Vatsenengamo vari kugara vachitsoropodza nyaya yeuori uhwo hwavanoti hwadzika midzi muhurumende yavaemarson munangagwa. Mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vakurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika zviri kupa kuti vanhu vakaita savamasaraure nevamwe vagare vachigunun'una kwete kuti irove imbwa yakaviga mupinyi.
Dai hurumende yagadzirisa matambudziko nekuti vamasaraure havasi kuchema vari voga asi vari kumiririra vadzidzisi vane chitsama vakati kuti. Zvakare izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kutyisidzira vanhu. Takatarisana nedemonstration rakataurwa kuti ringangovapo musi wa31 July. Saka izvozvi izvi zvinotiratidza kuti hurumende iyi hainei nekurarama kwevanhu, hainei nematambudziko evanhu.
Mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare manheru ano kuti vanga vasati vatambira nyaya yezvinonzi zvaitika kumba kwavamasaraure. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu kadzi vemuAfrica vari kuvhiringwa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19, kunyange hazvo dzihurumende dziri kutora matanho ekumisa kupararira kwechirwere ichi. Izvi zviri kuburitswa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kadzi. Amai Graham Machel naamai Melinda Gates vanoti vari kukurudzira dzihurumende dzemuAfrica kuti dzigadzirise zvipingaidzo zvinosangana nevanhu kadzi, izvo vanoti zvinovhiringa utano hwemadzimai emuAfrica. Vatungamiri venyika dzemuEuropean Union vari kusangana kekutanga muBrussels munguva ino yeCovid-19, vachiita musangano wakakosha wekuziya zvinhu zvakakosha zvinobata dunhu iri kwemakore akawanda anotevera. Zviri kukurukurwa zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwapfugamiswa pasi necoronavhairas, bhajeti redunhu iri nezvimwe. Asi kupesana pamusoro pehomwe yemari dzichashandiswa ndiko kwatsviriridza kumusangano uyu. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19, icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Zvenyu maZimbabweans kwamungadai muri, inini ndinoitwawo amai Cooper, ndiri kuno kuJohannesburg. Mamiriro akaita zvinhu munhau dzenyaya yekorona idzi, zvinhu hazvinambomira mushe. Vana vakatanga kudzokera kuzvikoro, but kudzokera kwavaita vakanga vaita like vakapiwa timetable yekuti onecha 1 week in 1 week off. Saka pasina kana 1 week yacho iyoyo pachikoro panobva pabatwa kana kuti mwana ane corona, that school inobva yavharwa for 2 weeks. So tiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinomira zvakanaka. Even mateachers vari kutotyirawo upenyu hwavo kuti huri parumananzombe chaipo, because vari kutotyawo kuti vana vari kutivigira zvirwere izvi ivo vozoendawo kudzimba dzavo vosvika vosanganawo nemhuri yavo. Ininiwo ndiri munhu anoita damba nevana, amunoti madaycare. Zvinhu zviri kutotityisawo kana nesuwo mumabasa edu iwayaya, kuti machallenges acho akati wandei atiri kusangana nawo, kuti mwana anogona kuuya pamwewo aine zvaainazvo. At the end of the day vanopedzisira vakuzoblema futi kuti pachikoro ipapo maybe ndivo paachiwanira mukutamba nevamwe. Saka zvinhu mamiriro azvakaita nenhau yekorona iyi nekukwira kuri kuitawo manhamba acho muno muJohannesburg, nyanya muno mudunhu redu reGauteng, hazvina kumira zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo. Vanotungamirira nhabvu muZimbabwe vari kusangana mangwana vachikurukura nyaya yekuti mitambo yenhabvu yoenderera mberi here kana kuti kwete, sekuronga kwazvanga zvakaitwa kuti itange muna Gunyana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Musangano wevatungamiri venhabvu veZifa nevePremier Soccer League mangwana uchabuda nechibvumirano chekuti voenderera mberi here kana kuti kwete nemitambo yenhabvu iyi. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vakoka vatungamiri vese vezvikwata gumi nezvisere zvemupsl kuti vape pfungwa dzavo kuti votora matanho api panhabvu yemunyika. Asi mashoko ari kufamba anoti vepsl vada kuti mitambo ienderere mberi semarongero avakaita kutanga muna Gunyana kusvika muna Chikumi gore rinouya. Asi chakabata chisungo ichi ndechekuti mitambo iyi yodzoka muine vatsigiri munhandare here kana kuti kwete nemhaka yeCOVID-19. Asi muteveri weDynamos vatatenda muchena vanoti hazvibatsire chinhu kuti mitambo muZimbabwe idzoke musina vanhu vanenge vachiona.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambwe musina vanhu hazviite.
Mutauriri weZifa vaxolisani Gwesela vanoti zvichabuda mumusangano uyu zvichaperekwa kuhurumende iyo ichatara kuti mitambo yodzoka here kana kuti kwete. Nhabvu muZimbabwe yakapedzisira kutambwa muna Mbudzi gore rapera, apo FC Platinum yakatora mukombe pamusoro peChicken Inn neCapes United. Muteveri wechikwata cheShabani Mine vatinashe museti vanofunga kuti mitambo ikanzi idzoke FC Platinum inotora mukombe uyu zvekare.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve Gez Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona, ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Cameroon yakazi kuti haisi kubvumidza kuti mitambo yemakwikwi e2020 Africa Champions League itambirwe munyika iyi sezvanga zvakarongwa, ichiti kuita izvi kunoisa upenyu hwevanhu vakawanda panjodzi yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringa pasi rose.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvungu yedu yapera, ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vasina nhoroondo yekubuda munyika. Mutungamiri weAmalgamated Road chazvinye navuZimbabwe vaObert Masaraure vanoti vanhu vanga vakapakatira pfuti vapinda mumba mavo zvechisimba nhasi mambakwedza. Vagari vekuchitungwiza voyaura nekushaya mvura muguta iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.